President vanga vachidyara miti nekuti vakati ivo vanoda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabba bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Varohwa nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vachamisa roti bara chairo rapfuura nepasaa tende yake richinotienda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu panga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzozvanga zvichiitwa napresident.
Tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iroro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri?
Pasina kuungana vanhu, mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. Mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa. Vatiwo zvanzi tisa kubvumidzei kuti mudyare miti chete. So kutoti patatosvika isu tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindoscre vakatanga kuti mune masidzi emiti hero. Tikati aiwa matishu madzishe.
Saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti?
President tarisa vanga vatodyara miti uye vaenderera mberi neprogramu dzavo. Havaarambidze nemapurisa kana kuchiivirwa.